mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 13 chikunguru 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinokumbira hurumende kuti zvikoro zvivharwe musi wa18 mwedzi uno pamusoro pevamapato ezvematongero enyika vari kunetsa pazvikoro zvizhinji. Bato reMDC rinoti dzimwe nhengo dzichamirira bato iri musarudzo dzakasungwa nezuro muHarare. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti vasevhu yakasikuwere vasashatirisa vanhu nokupinza nyaya yegukura hundi mukutsvaka kwavo rutsigiro musarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti rakanyorera kubazi redzidzo yepasi richiti mamwe mapato ezvematongero enyika ari kukanganisa zvedzidzo muzvikoro achimanikidza vana vechikoro nevarayiridzi kuti vaende kumisangano yezvematongero enyika. Mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vanoti sangano ravo raendesa tsamba kubazi rezvedzidzo richikumbira kuti zvikoro zvivharwe musi wa18 mwedzi uno sezvo mamwe mapato achiitira misangano yavo muzvikoro. Ngatinzwe vamasaraure vachitsanangura.
Tanyora gwaro tichizivisa hurumende kuti varayiridzi vari kuti zvikoro hamuchisina rugare, hamuchisina rusununguko nenyaya yezvematongerwo enyika. Tiri kuona mapoliticians akupinda muzvikoro vachitora vana vachivaendesa kumarale, vachida kutotora varayiridzi vachivaendesa kumarale. Zvikoro zvacho kudzidza kuchitomiswa. Saka tiri kuona upenyu hwevanhu hwava papfumvu. Taona makesis anodarika 567 ezvikoro zviri kushandiswa kana kuvaraswa kwevarayiridzi, kuthreatenwa kudzingwa mabasa nezvimwe zvakadaro nemamembers ecommunity. Saka tazivisa hurumende kuti musi wa18 July mamembers edu ari kuti haachakwanisi kunge achienda mabasa for their own security, for their own safety. Tikutarisirawo kuti hurumende ichabatana nesu panyaya iyi, tiite donzo rimwe chete rekuchengetedza upenyu hwevarayiridzi vedu, upenyu hwevana vedu nesafety yezvikoro zvedu neschool property yese. Nekuti zvikoro zvimwe zviri kutowanwa zvichiparadzwa vanhu vachishandisa zvematongerwo enyika.
Vamasaraure, sezvo kufambidzana kwenyu nehurumende kuchiita sekunonetsa, munofunga kuti hurumende ichanzwa chichemo chenyu here?
Tine tarisiro yakakura yekuti permanent secretary vatavera mushure mekukonsulta nevamwe vachadzivisa kuti zvikoro zvedu zvikurumidze kuvharwa. Nekuti tiri kuona mapolitical temperatures kuwedzera kwavari kuita ndokuwedzera kuri kuitawo makesis atiri kuramba tichiwana munharaunda dzatiri.
Ko nyaya yemihoro yakamira sei? Mati maziviswa here kuti hurumende ichakupai zvakadini?
Takanzwa pachitaurwa nekabhineti ichinge yasita zuro vachitaura kuti mari yavepo ichawedzerwa varayiridzi. Maonero atiri kuita inenge iri $50 asi mashoko aya anoturwa mushure mekunge pakasangana vanhu veNational Joint Negotiating Council musi wechina vhiki rapfuura. Hapana bvumirano chakaitwa chakabudapo sekunzwa kwatakaitwa nevanga variko. Asi uyezve tichitarisa kumashure, musi wa27 June NGNC isati yatogara takanga tatonzwa mashoko aibva kuna vamazima vachitoudza Herald kuti vanhu vachazowedzerwa $50.
Vamasaraure, vashandi vanotambira here zvavari kunzwa izvi?
Tisati tatanga kurwadziwa nekushomeka kwemari tichitarisa kukwira kwezvinhu, tiri kutarisa kuzvidzwa kwatinenge tichiitwa nehurumende, kuzvidzwa kwatinenge tichiitwa kuti mari yedu inoita zvekuanaunzwa kuredhiyo tisina.
avo vanga vari mutungamiri weatus vaobet masarauri vari parunhare kuHarare nestudio 7 tabatawo mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro kuti tinzwewo divi ravo
Zimbabwe inyika iri very democratic and kana tichitaura kuti democracy tikutaura kuti munhu nemunhu anokwanisa kuita zvaanenge achinzwa kuda kuti izvi ndozvinoitisa kuti nyika ienderere mberi saka isu sebazi reprimary and secondary education tikaona munhu achiita zvinhu zvinoita kuti bazi reprimary nesecondary education rirambe richienderera mberi aiwa tinomutsigira
mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare kuHarare nestudio 7 nezuro muBotswana vatungamiri venyika vakawanda vemuAfrica uye vemabhizimisi vakatanga musangano wegumi neshanu kana kuti 15th US Africa Business Summit musangano uyu wakanangana nekusimudzira nyaya dzekudzidzana kwenyika nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti uyu musangano mukuru wekuti Zimbabwe inofanirwa kuratidzawo kuti ine zvainogona kuunza mugungano iri iyo ichiwanavo zvainowana
une zvaunoreva zvakawanda chaizvo zvinobata izvo kuti angava matambudziko ari muAfrica angaita sokushayikwa kwamabasa nyaya dzezveutano hazvingakwanisi kupedzwa nenyika imwe kana kuti neAfrica chete inenge ichida ruoko rwenyika hombe dzakaita seana America saka tinoona kuti misangano yakaita seiyi haingoitwi neAmerica chete nenyika dzomuAfrica inoitwawo nenyika dzokunana Asia uko dzinozviitavo nyika dzokunana Europe dzinozviitavo kuri kunge kuri kushandira pamwe pane zvinhu zvakawanda wanda zvinoenderana kana zvokurima tichinatsokuona kuti kwava nemamiriro kunze akasiyana neaivako makore akare okuti pamwe mvura haichanai gore negore saka kunenge kunana chipangamazano kuti toita sei nedambudziko rakaita kana riri rokurima irori kana riri renyaya dzemari kana nyaya dzezvamagetsi kana zveutano kana zvemigwagwa ne maairports zvese izvi
musangano uyu unokosha zvakadini Professor Masocha uye Zimbabwe imire papi munyaya dzakaita seidzi
uyu musangano hauna kutanga gore rino chete watova wechigumi neshanu uchiitwa gore negore so saka mutungamiriri wenyika vamunangagwa vaendapo kuna vamwe ikoko kunoti vandohwa zvinenge zvichiitwa zvichitaurwa zvichibvumiranwa pamwe chete nokuti ivo vachipavo zano ravo reZimbabwe kuti ingashanda nedzimwe nyika sei ingashanda neAmerica sei America ichiwana chinyi mukushanda nenyika dzomuAfrica zvekare Africa ichiwanavo chinyi pakushanda neAmerica
iyo Zimbabwe pane zvainokwanisa kudetserwa kanavo kudetsera nazvo here pakadai
panenge pachida kuti pakuendwa ikoko munhu asangoenda chete achinoti pamamonya ipapo ndangandiri pasi kuti anga arivo monya inenge iine zvokuisavo angava mazano kune zvinofanira kuitwa pamwe chete nokuratidza zvakaitwa nechekare kubvira kumisangano yakaita seiyi nezvimwewo zvatinokwanisa kuita isu toga kuti tikwanise kuzokurudzirawo vamwe vanhu kuti vauya vazotidetsera tinenge tatomboita zvatinenge taitavo isu toga kuti izvi ndo zvataitavo izvi zvino taakuchida rubetsero rwokuzopfuura kusvika pakati saka musangano wakakosha chaizvo unenge una vanhu vakawanda vane mari vanoda mari vane mazano amabhizinesi vana mazano okupedza nhamo dzinenge dzichiitika mune dzimwe nyika vanenge variko
nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University kuOhio Muzvina fundo Elliot Masocha vari parunare kuHarare ne Studio 7. Bato rinopikisa reMDC rinotungamirwa nava Douglas Monzora rinoti nezuro nengo dzaro shanu dzakasungwa nemapurisa mushure mekuitisana naro nemamwe mapurisa pamusoro penzvimbo inomira motikari pamberi pehofisi yavo yeMorgan Richard Tsvangirai House. Evans Zininga anotipanyaya inotevera.
Mutauriri wemutungamiri webato reMDC inotungamirwa nava Douglas Monzora vaLloyd Damba vanoti nengo dzebato ravo dzinoti vari kumiririra bato ravo musarudzo dzeparamende kunyanga South vaJoseph Madziwa vaFrancis Chikunguru vaPaul Majarira vaAdrian Simon navaGodfrey Chenamo vakasungwa nezuro vakazonobvisiswa mari dzefaindi kukamba yemapurisa kuHarare Central Police vachipomerwa mhosva yekukanganisa basa remutemo. VaDamba vanoti mapurisa Isa aiva manikidzira kuti vamise motokari dzavo pamberi pemahofisi avo epa Morgan Richard Tsvangirai House.
Chaitika ndechekuti pane mupurisa wechikadzi asvika angati driver motokari zeta rapi number plate 178T. Mupurisa ndobva asvika achida kupaka pamberi peHarvest House panopaka maofficials emusangano. Ndokubva arambidzwa nevakomana vesecurity achinzi ireserved parking yemamembers of staff nemamembers standing committee. Iye akati hamundirambidzi kupaka panapa nekuti ndiri munyika yakasunungwa, ndiri munyika yangu yandinoda. Ndokubva angofonera reaction team. Reaction team ndobva yatosvika ezvivi zvakatoplanwa kudhara. Saka reaction team haina kumbosvika ichitaura nemunhu, yangosvika neutanga kungoataka vakomana vangu vachitaura nemapurisa ayaya nema baton sticks. Ndokubva wabhandla 5 of our team members. Kati kuona kwandiri kuita MDC iri kuharaswa left, right and center. Vada kuedza kuparadza the democratic movement yakaumbwa nevanhu. And muri kuona vari kuenderera mberi nekuintaisa some of our weak members nekuvapromisa maambasadorial position kuti vabude pati kuti tichazokupai maposition yehuambasada, tichazodai nemaloans nemagrants, asi isu kuti the people's movement haife yakafa.
Mumwe akasungwa vaJoseph Madziwa vanoti mapurisa akatadza kuvatsanangurira zvizere kuti mhosva yavainge vapara ndeyei.
Ichokwadi, tasungwa nepolisi tiri paHarvest House, tikatorwa tikaenda kucentral, tabvunza kuti mhosva yedu yatapara imhosva ipi, asi mapurisa ataza kutitsanangurira kuti tapara mhosva ichi. Wangotuzo tino mhosva yamapara inonzi obstruction, saka munofanira kubvisa fine nekuti manga muchida kurambidza kuti mota yepolisi ipake paHarvest panova pamusuo paentrance peofisi yedu yaHarvest, saka tabhadhara fine ma$30.
Imwe nhengo yevachengetedzi venzvimbo vari mubandiko resecurity yebato reMDC vaGodfrey Chenamo vanoti vakaudzwa nemapurisa epaHarare Central Police kuti mapurisa aiva sungira madara kuti vaone kuti vanoita sei.
Patasika Central tatosvika vakatoti uchi tatozvitira dara kuya kuzopaka ipa achida kuona kuti munoita sei, but otherwise vanhu vese vanga vatorwa ipapa hapana ivi nanga ambonetsana nemupurisa kana vaita sei. Vanhu vanga vachida kutozouchinesa kuti kochii chiri kuitika pamota yepolisi. Saka tiri kuharaswa left, right and center as a party.
Mapurisa anonzi akazodzokazve masikati vakawanda vakatanga kuimba nziyo dzechimurenga dzekuchichidzira nekufundutsira. Imwe yenziyo idzi vaiti ndimi mega makatanga kuronga hondo. Taedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati, asi nharembozha yavo yanga isiri kudairwa kuti tinzwe divi ravo, asi mumashoko avo kumashure kuStudio 7 vanoti vese vanopara mhosva vanofanirwa kusungwa nemutemo wenyika zvisinei nekuti vabuda mumba mani. Chero hazvo bato reMDC riri kuti mapurisa ari kuvatyorera kodzero nekuvatadzisa kutsvaga rutsigiro pajekerere. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanogarotaura pamusoro perunyararo kumisangano yavanoita nevatsigiri vavo nenyika.
Ndinoziva kuti madetractors edu nekuvasvika tatwaro vanenge vachida kuti kumboitwa mheremhere kuti sarudzo yedu inzi haina kufamba zvakanaka.
Aiwa, isu pachedu tisu tisingadi mhirizhonga, kwete kutoda kuita kuti vanhu ko kuvafari vokunze kwete. Isu veZANU-PF hatidi mhirizhonga, toda runyararo.
Masangano akazvimirira munyika anoti kuchema kwemapato anopikisa nekurambidzwa kuita misangano, kusungwa kwenhengo dzavo uye kuchichidzirwa nevanofungidzirwa kuti ndevebato riri kutonga reZANU-PF, mapurisa nemamwe masangano kunyanya rinonzi faz, kunopa kuti vaonese kuti sarudzo hadzina kuchena, uye hadzisi kuitwa pajekerere. Ndakamirira Studio 7 muWashington, ndini Evans Zininga.
Dare re-electoral court nezuro rakapa mutongo wekuti vaimbove nhengo yeZANU-PF uye gurukota vasevya kazvikuere havakwanise kukwikwidza musarudzo wemutungamiri wenyika sezvo vange vasiri kugara munyika kwemwedzi gumi nemisere yapfuura. Asi mukuru wechikwata chinoona nezvekusarudzwa kwavakasikuere vaWalter Mzembi vanoti vari kuenda kumatare zvakare kuti nyaya iyi inzwike zvakare kana kuti appeal. Mutauriri wavakasikuere Muzvare Jackie Sande vakaudza Studio 7 nezuro kuti chinhu chekutanga chichaitwa navakasikuere kana vave mutungamiri wenyika ndechekuumba homwe yemari inoita bhirioni remadhora ekuAmerica ichashandiswa mukubetsera hama dzevanhu vakaurawa panguva yekukura hundi.
Vakasukwere vavindisa ivo kuti pavachapinda kuzoita mutungamiriri weZimbabwe vachaisa parutivi $1 billion yekuripa avo vakakanganisirwa nekurasikirwa nehama mazuva egukura hundi. Tinoziva kuti kune vamwe vati vachizvinzwa vabva vataura ivo vabva vasvoropodza vachitizvo ni $1 billion iyi inowanika ichavano kunobva kupi. Asi tinoda kuti tirangarireka semhuri yeZimbabwe kuti makore apfuura takanzwa isu kuti kwakashanda $3.5 billion ichienda kuCommand Agriculture asi pasina chinobatika chakaonekwa nemhuri yeZimbabwe kuti $3.5 billion iyi yanyatsoshanda chii chaizvo. Saka isusu tiri kuti $1 billion imari shoma chaizvo kuti iwanike chavano kunoripa vanhu vakarasikirwa nehama dzavo mazuva ekukura hundi. Tinotarisa zvakare kuti vapresident Kasukuere kana ivo vava kutonga vava ndivo mutungamiriri wenyika vachaita kuti nyaya yegukura hundi isava nyaya inonzi haitaurike nezvayo, isava nyaya inonzi inotyisa kuti itaure, uye vakarasikiwa vakwanisewo kuti vakwanise kuisa matombstone nekurangarira mhuri dzavo dzakashaya mazuva egukura hundi kana dzakaurayiwa mazuva egukura hundi.
Mutauriri wavasevya kasikuere Muzvare Jackie Sande vari parunhare neStudio 7. Asi imwe nyanzvi mune zvematongero enyika vaDan Moyo vanoti vakasikuere vanofanirwa kuremekedza vanhu vane hama dzakapondwa panguva yekukura hundi vachibvunza kuti vakasikuere vakaregerei kubetsera vanhu vakaurayirwa hama dzavo pakukura hundi panguva yavakanga vari gurukota rehurumende.
Vakasikuere ndingangoti hangu zvavari kutaura izvi nai vakazvitaura kare, noti kuzvitaura nhasi because vakuda kukwikwidza mutungamiri wehurumende yeZimbabwe. Nyaya yekukura hundi inyaya yakakosha stereki inobata vanhu vekuZimbabwe vekumatebeland nekumidlands nenzira yakaoma stereki because vakarasikirwa nemhuri dzavo. Even up to now, kune vamwe vachiri kutadza kuwana even maID copies because havana mabirth certificates because vakaurayirwa vabereki nenyaya yekukura hundi. Haisi nyaya yekutamba nayo, haisi nyaya yekuti kana munhu akutsvaga mabhotsi otanga kutaura nezvekukura hundi because zvinorwadzisa vabereki. Dai anga ari munhu ari serious nenyaya yekukura hundi, dai akazotaura kudhara ingamboita minister mugavenment yavamugabe akadii kuzitaura nyange ari muparamende kuti panofanira kuti vanhu vakaafectwa nekukura hundi vakompensetwe zvakadaro.
Nyanzvi mune zvematongero enyika vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia muno muAmerica neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday, sangano reZimbabwe Human Rights Commission rinoti mugore rinorega kusvika mwedzi wapera rakatambira zvichemo zvokutsvorwa kwekodzero dzevanhu zvinoita mazana mana ane makumi matatu nesere kana kuti 438. Dzimwe dzacho dzine chekuita nezvematongero enyika. MuNewsday makare magweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights anoshora hurumende mukusunungura kubva mujeri kwayakaita vaBobby Makhaza vane makore makumi matanhatu avo vakange vatongerwa makore gumi nematanhatu vari mujeri vawanikwa vaine mhosva yekubata chibharo mwanasikana ane makore gumi nerimwe. Makweta awa audza vakuru vemajeri kuti vanoda tsananguro nekukurumidza. Ya tashika panguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 neni hanisi kufara mhani mabvunzira mune mvita mvunzo pote mhanyati yoka munoita sokunge muri kumbara nekids gloves tuda mvunzo mahad grill that man man tinzo kuti izi pachokwadi kana kuti ari kufevha zano tuda kuziva isusu kuti mashaya mumbe akatishandisa masidhai zviri pavhidhiyo sei asati asungwana nhasi tuda mvunzo yakadaro kuna pote mhanyati ndo violence yacho kai yaari kurudzira alright. Sei mapurisa achiwana simba rokuti haakwanisi kuprotekta macitizens paanoita misangano yavo zvaarambidza vanhu macitizens kugokwe vachiti havana manpower asi CCC ikaita musango ikaita go ahead ikaita disregard zvataura nemapurisa vanounza mapurisa akazara mumarori vane vava vanoti because manpower vanga vati havana manpower yanoshava ndeyekuprotekta macitizens achiita musangano wavo asi yekuti spesa vanhu kuti vasaita misangano vanoiwana. How is it that possible ini mari dzapajobhe
padhuku zvamunonyarara kazi munomira kodzero dzevanhu munodi kumirira kuti FCC temapata ite marari muratengesi wese amwe mapata tikaziyana madhuku nanamonzora watengesi hatifambeni CC ana baba tibvutire munhu ane shanduko kwete kuti taneta nekunyeperwa nezanu PF chingoba chingoya ega taneta tibvutire chamisa rume chamisa soko ngarifambe kwese kwese mukomana ndiye anoita.
Augustin Chiuru aitori nani pana Paul Nyati. Paul Nyati atizivi kuti ndii mukuru wamapurisa here kana kuti mukuru mukuru wezanu PF. Hatimuvoni paamire chaipo chaipo. Augustin Chiuru aitori nani ada singarambidzi maopposition kuita misangano nyangwe hayo zanu yavo yakaipa mugaba yavo akaipa pakurambidza veopposition kuita musangano vava vasingarambidzi sezvinoitiwa iko zvino zvamunangagwa napo unyati wake uyu. Hatizivi kuti mapurisa iwawa vakuru vakuru vamapurisa pamakamba avo vapindwa nemweya weiko zvinozvodesa ngavazvirege zvotoonekwa kunze kwenyika kuti vari kuita hapana free and fair elections ingaitiwa apa kuchekwa kungobira asi nyange vakati vabire gwende guno inhema.
Munangagwa munangagwa dene urumweka waedze kukambe nochiudza vanhu chokwadi kwete zvako zvamadrugs zvauri kuita pamberi pamarari aka taurira vanhu chokwadi kuti wakakonewa kutonge nyika wokumbira ruregerero otherwise mongwa unogona ungoona kana kuti 20% yavanhu vangakunzwira sechi vakakuvhotera asi 80% inoenda kuna Chamisa. Chamisa ari kuzopinda gore rino uchida usingadi.
Ponyati iyoyo paunobvunzwa zvinhu zvashasha zanu PF hauzivi asi zvaitwa neetritposini zvaunoziva hausati wazwa nezvazvo uri mutengesi iwo ponyati uri mutengesi ramba ushandiswa nezanu PF hatichaona magumira kwazvo.
Ini ndinongodawo kuti mundisvitsire audio yangu kunyanyanyanya kumayuthi ezanu PF kunyanyanyanya masupporters ezanu PF especially vakazvagwa from 1980 kusvikira 2000 apa ndinoti ndine hurombo nekuti izvezvi murume mukuru akazvagwa 1980 kumuti heri kadhi iri rekubhengi indanonichekera balance hazi kuti ndinocheka sei inda unowithdrawa mari hazi kuti unowithdrawa sei inda unonditorerawo bank statement haakwanisi. Why? Because of zanu PF. Ndikakuudzai kuti ruzhinji rwedu vana vatononoka wande nana tete mavelasi ndoda kukuzivisai kuti kutaura chokwadi tisingadi kukurova ibwa takaviga mupini vazhinji vedu takazviziva kushandisa mabhengi kadhi tava kudhayasipora saka handioni reason yekuti vanhu vanotendera kushandiswa nezanu PF vachipuwa mari nezanu PF ende chinondirwadza mari dzacho ma$10 ma$20 ekuti unongondotenga kalofu kechingwa one day nekadhiringi zvatopera.
Adi makadipa studio 7 napo ashamara rimese zvitiawa sutinofara zvedu asi kuti mugwadi mugwadi ngapure mugwadi anoti pati yavo hairovi vanhu and matripus indo vanoita mhirishonga chirudzi kana vasirivo vanorova vanhu vanodi kusunga vanhu vacho nokuti vanopa kuti pati yavo isvibe nokuti vanhu vacho vanozivikanwa hakusiko kuti havazivikanwika vanhu vanorova vanhu sei vasingasungwi kuchiitira kuti imwe mosvibisa pati yedu mushuro wavanhu vanoziva kuti vanokundwa zvine mutsindo ende vachikundwa futi chero vakarova vanhu zano yavo ratishaide.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakarumbidza kubatana kwakaita nyika dzomubatanidzwa weNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO pamusoro penyika yeUkraine vachiti America neNATO hadzizofa dzakasiya Ukraine iri yega vachiti Ukraine ichakokwa kuti ipinde mugungano reNATO kana zvinhu zvose zvagadziriswa.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai pafacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau zedu.
Mufundisi Richard Moyo kuSouth Africa ko tatandira text message yenyu asvika iko zvino. Tinotenda zvikuru nemashoko enyu okuti kukidzira kuti tiri basa redu nemazvo. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinokumbira hurumende kuti zvikoro zvivharwe musi wa18 mwedzi uno pamusoro pemapato ezvematongerwo enyika ari kunetsa pazvikoro zvizhinji. bato re MDC rinoti zimwe nengo dzichamirira bato iri musarudzo dzakasungwa nezuro muHarare. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti vasevhi akazvikuere vasashadzirisa vanhu nekupinza nyaya yegukura hundi mukutsvaga rutsigiro musarudzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manyoro anhasi. Ndini Tarunoka Wande ndiri muWashington DC.